A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 17th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about Zimbabwe's Independence Day.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's independence.
Zimbabwe turns 35 tomorrow, with celebrations expected to take place in all provinces in the country, with the main attraction as usual at the National Sports Stadium, where President Robert Mugabe is expected to address the nation. But absent from the address will be the main opposition parties that are accusing Mr. Mugabe and his party of betraying the principles of the liberation struggle.
Of course, let's look at Zimbabwe's brief history. Zimbabwe was subjected to British colonial rule for a significant period of time, that is from 1888 to 1965. At that time, the country was known as Southern Rhodesia. In 1953, the British colony of Southern Rhodesia turned into a portion of the Federation of Rhodesia and Nyasaland. In 1963, Nyasaland and Northern Rhodesia withdrew from the Federation, mentioning the severe circumstances in Southern Rhodesia. Ian Smith, the then Prime Minister of Southern Rhodesia, delivered a unilateral declaration of independence, or UDI, in 1965. Talks towards freedom began in 1975, and the country finally achieved its independence in 1980. Freedom came after a seven-year battle between the white minority government and the nationalist blacks that led to the death of an estimated 27,000 people.
If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. If you are using WhatsApp, here's the number, 1-202-465-0318. Yeah, as Chove
Void. Onguka hamadzadiwa, nasi chirungwa lechenyu imi. Vana veZimbabwe, mungava muri muZimbabwe imomo, kanawo kunyika dzakapoteredza nedzimwe dzose kumawirira kana kumadokero, makasununguka kuti munge muchitifonera tichitaura nezvinoreva iro zuva irori rekuwana kuzvitonga kuzere. Nekudaro, fonai titaure kana kutitumira mameseji pa WhatsApp tichikurukura nezvezuva reindependence richacherechedzwa iro mangwana kips.
Yes, ulukanda bakri seskona ke lamhlanje lo blessing kona apa tina se Washington DC siyafisa ukuthi landingene uhlelo lamhlanje. Yes, sikhuluma ke ngosibuse, uzibuse siyawazi sonke 1980 lapho sathola khona uzibuse. So ke uhlelo ngolwenu uzulukanda basifuna ukuza ukuthi ninalithini. Lifone kanye cellphone lakho ngapho. Nasi nombolo 1-202-619-2077. Xa ungayitolanga inombolo leyo khona apa Plumtree, kulapho ke eChinoyi, kulapho ke eMount Darwin, leyo dotito phela. Iye inombolo zayiphila njalo 001-202-619-2077. Kunjalo mfowethu, ungamlobani?
Ah, wonguthi nemthelelo wedu yokuthanga mkoma obey, makadi mkoma obey. Hai, suchiri nani mkoma obey. Zviza mukade kutaura nesu mukoma obey pazuva rino iri Zimbabwe ya kupemberera kusita makore makumi matatu nemashanu mangwana.
Hazvinhu zvakanaka chose kuti tasvitsa makumi matatu nemashanu tawana kuzvitonga, asi dambudziko guru nderekuti tatova mumatambudziko akanyanya kudarika tisati tawana kuzvitonga. Ndingakupai muenzaniso wekuti tisati tawana kuzvitonga mabasa anga ariyo. Vanhu vanga vachiwana mabasa, wanga uchiti ukabva kuchikoro unondosvika uchiwana basa. Iye zvino madhigiri ihobho akangoturikwa kumadziro, haana zvaari kushanda. Rimwe dambudziko zvinderekuti freedom of speech yatinoti isusu takatenderana pabumbiro redu remutemo re2013 ratakatenderana haisi kutevedzwa. Tikatarisa zvana itaidzamara watiri kuti uyu ngabude ngabudiswe, havasi kumupa kodzero yake yekuti ataure panhene pane vanhu. Zvunhu zvinonyanya kutirwadza izvozvo. Saka inini kana ndakazvitarisa izvozvo, ndinoona sokutoti tatova mumatambudziko akanyanya kudarika tisati tawana independence, especially panyaya yemabasa. Tikatarisa zvinezvi, zvipatara hazvina mishonga, vanhu havana mabasa, maabductions ari kungoitwa asingahwisisiki, hakuna freedom of speech. Saka ndinotoona kuti tiri mudambudziko rakatokura kudarika ratanga tinaro.
Saka muri kuti hapana chekupemberera apa?
Apa hapana chekupemberera apa, nisodziega nisodziega. Iyezvezvi mukatarisa zvekuti ivo vakuru vedu vakabva kusauto vachindotaurirana navazuma, asi tinoona kuti ndoona sokuti hurumende yedu yemuZimbabwe haina zviri tangible zviri kuonekwa zvokuti ingaita kuti inunure vana vari kutambudzwa vari kusauti. Kupiza kwavakaita vachienda kundoshava kusauti inyaya yekuti inhamo yemuno. Inini pache zvangu yezvino kutaura kwandiri kuita inini, ndiri munhu akadzidzo kana kuri kuti ndikazvitasa bhozi, ndakaita digiri rangu politics and administration, asi ndakadzingwa ndambosevenza mugovernment 22 years. Ndakadzingwa nenyaya yekuti kwai zvinosapotere MDC. Iyezvino ndongozviitira hangu zvokutengesa zvinhu zvangu ndichiwana kurarama.
Aiwa, tinokona tinotenda zvikuru mukoma obei nekupinda muchirongwa chedu.
Ndotenda hangu mukoma wangu maita basa.
Tinotenda zvikuru. Of course, Obey is saying there is nothing much to celebrate. You know, he's talking about the alleged abduction of Itai Dzamara by state security agents. He's saying what Itai was simply doing was to follow to the letter the constitution of Zimbabwe, which allows for freedom of expression and of freedom of speech. But he's saying, unfortunately, he ended up being abducted. He's also talking about unemployment, and he's saying that and Zimbabweans in exile in South Africa, you know, there's this xenophobic violence in South Africa. He's saying Zimbabweans are at the receiving end of that violence because they are fleeing the country. There is no employment, you know, everything has just gone down.
Some people sometimes they say there's freedom of speech, but there's no freedom
after speaking. Yes.
Yes, sizwe ke umnumzana usibakhulule ngikona ngale ke eGoli. Baba sibakhulule, utshona njani?
Tshonile.
Yeah, banjani abantu bakho?
Hayi ngapha baphila kuna nkinga nje udlame lololulilo lukhona.
Ye ngiyakhumbula ke ukuthi wena ungabe wasiphatha isibhamphela.
Ya inkinga lapha mina izinto ndibona kungavela ngeke yangikazi ngihlale kumbe ngithi ngiyacelebrate independence. Ngoba sithe vele siqala sahle sathaw sabaleka sahlala eTswana. Sekutswana sibalekele igovernment lengini leyihlukubeza abantu. Abantu abanye bala namhlanje amathambo abazwakala ukuthi angaphi. Ukuthi izintwana zicelebrate ungathi uyakhuluma. Iqiniso uyabuya nyamalala njengodamari uqathile asimboni manje. Sibasazi ukuthi ngaphi. Siphelelwe imali la imali currency asa currency elizweni lethu so sithi siyaselebrethani izwe lifila abantu namhlanje sesifizwa ngamagwerekwere kwamanye amazwe makhawula darada so thina sinelizwe lethu ngendawo umuntu ongafuni ukulungisa ilizwe
kambe
ipolitika sivunyela ukukhuluma iqiniso
kambe kona zani kuzagcina ngani khonokho-ke baba sibakhulu
into edingekayo ukuthi thina abantu bezimbabwe kufanele sibambane ma kuyiwa kumbe emthethweni noma engabe senza inkani sibonile nangana ugadasi waphuma wagcine esefile so ma singabambana thina singamkhupha ngevoti kodwa ngendaba yokuthi ama-political party maningi so amboni simnqoba
bobona nzana ama-political parties ona la angabambana yini ukuthi alungise khona kokuhlubayo
angibona abantu bezimbabwe sebefunde ukugovo sebethanda imali kakhulu so lomunye lomunye ufuna ukuthi akhokhele nomunye lomunye ufuna ukuthi akhokhele ungakhangela nathi i-MDC uyikhangele ukuthi iqamuke kangaki
hhayi-ke ulo mlayezelo ongawutshela abantu bezimbabwe ngelanga likasibusi
mina ngithi kabakhalele nje abantwana abangaphandle kwelizwe abantu bezimbabwe ngoba abantu siyaxotshwa lapha e-South Africa kuyikwesithembele khona ukuthi besiphila abantwana basezimbabwe sibasapota ngemadlanyane siyithola khona lapho ilizwe lethu lifile so angibona ukuthi ngabatshelani okunye
hhayi-ke kulungile sibakhulule la uzabona uza kwenza kusasa sibongele kakhulu baba
okay hhayi siyabonga
ye kuhle kakhulu so what Mr. Sibakhulule was saying is that you know the problem in Zimbabwe is that there's no freedom, according to him. So he says you can say anything, but at the end of the day, you can have so many problems. And he says people of Zimbabwe should pray and pray very hard for those that are displaced in South Africa and other nations. So he says, you know, it's really tough that they're out there.
Maybe some bit of music, Gibbs.
Yes.
Iko zvino Gibbs rega tiende kuna Mukomati Nashe timbonzwa kuti vari kuti kudii makadii Mukomati Nashe
tiripo makati henyu
aiwa tiripo taurisai mbichana Mukomati Nashe muri kupi
ndiri kucholocho
kwakamira sei kucholocho
no kucholocho kurat but akachida kungocontribute yedu nezviri kuitika
izvi aiwa taurai zvenyu asi ndinoda kuti mutaurise zvakare mukomani ngirikiri inga cholocho football club iri kuhwina sei muri kutaurira pasinda
no tiri kuisapota zvakasimbarara chaizvo baba
handisi orait taurai zvenyu nhasi tiri kutaura nezveindependence
yes tinoona hapana tinganyeterana hedu kuti tiri kucelebrata tiicelebrata tiicelebrata chi kana nyika yakamira nezvaikaita izvo kuti titi isusu tiri kufara nezviri kuitika tinofanira kupemberera nyika yedu tinopemberera kana vanhu vachitambura vanhu havana mabasa zvinhu zvakaoma sezvazvikaita izvi independence yachati kutaura nezvayo ndeipi ziri kupi zvemajaya
iyoyo. Mukomati Nashe.
Hello.
Taurisai zvakare nekuti inenge iri kumbodzikira foni yenyu.
Ndofunga inyaya yekuti kuda yachembera headset yacho haitanatoita zvakanaka.
Tapedzisa itinzwa.
Yes, saka ndiri kuti inini dai kuri kuti kufunga kwangu hangu tinofanira kutarisa iko zvino zvitikatarisa nyaya iri kuitika kuna nasouth zimai ana Zambia namalawi vari kuedza kuita kuti vanhu vavo vadzokere kuuka but hasati atombozwa nezvekutaurwa nezvenyika yedu kuti vaonewo kuti vanhu vavo vari kusouth africa vari kurarama sei tichiri kuitika kusouth africa vakambonyarara ende tobvapo topinda muno munyika medu muno moona kuti vana vedu havana mabasa hapana chiri kuitika ende kuti isusu independence iri kuuya kuvana vedu tivaudze kuti takarwa hondo hazviratidzi chiro tinoita kunge tiri kutenga nekuti vana vedu sati chatikataura takarwira hapana chiripo.
Aiwa tinotenda zvikuru mukomati Nashe.
Ndatenda hangu maita.
Of course Tinashe is in Cholocho and like many of our callers today is saying, you know, because of the massive unemployment, there is really nothing to write home about. He sees no reason why he should be celebrating.
Yes, that's what he's saying. Yes, lo mnumzana ke uNdlovu lapha ke eGoli njalo nje. Baba Ndlovu, ungawutshona njani?
Siyaphila njani baba?
Hayi, bijana, so banjani abantwana khona?
Hayi, bayaphila
manje. Yeah, uyakhumbula uBob Marley sithi Africans are liberating Zimbabwe. Uzai kumbuni ngoma le?
Ah, ya kanyana.
Ya, hansa sijalo kuhlabela sithi la 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 cholocho. You still remember?
Hey.
Yeah, so ke ungathini ngelanga le independence baba?
Ya siyabonga ukuthi iZimbabwe iku independent but abantu abafuna abafuze abanelungelo lokuselebrate le independence abantu bezano PF. Umphakathi waseZimbabwe angiboni ukuthi kunesizathu sokuthi ba-celebrate independence because we are just independent but the freedom ayikabikhona whether economy or freedom of speech whatever imisebenzi ayikho. That's why ngithi we celebrate only independence and abantu abangacelebrate independence abantu bezano PF only kecebane labantu bezano PF ngoba abantu baseZimbabwe angiboni ukuthi banesizathu sokuthi independence bayicelebrate ini iyakhona ngoba bathacindezela kusafana nje nombuso lo oka-Ian Smith. So into ekhona ukuthi abantu baseZimbabwe bakhulekele ukuthi one day nabo bathole inkululeko yabo bese kusiba ne-Independence Day kuphinde kube ne-Freedom Day. And then kanjalo ngicabanga ukuthi kuzobe kungcono ngoba okwamanje i-democracy ayikho eZimbabwe. So what so there's no need ukuthi kuzocelebrate independence so ukuthi iZimbabwe ukuthiwa izimele ayiseke ngaphansi kwamanye amazwe or ayiseke ngaphansi kwelinye izwe kodwa still mina nisacindezelwe kufana nje nokuthi ku-useless lo ukuthi ungathi ucelebrate into enjalo ngoba into abayilwela oJoshua Nkomo nabanye ayisapheleliswanga ngoba kwakungafanelanga ukuthi kulwelwa only independence kwakufanele kulwelwa independence plus ne-freedom ne-democracy kuhambisane and then bekuzocelebrate-wa-ke abantu bebengacelebrate-a ngendlela ezwakalayo hayi kule simo esikuso manje.
Awuboni-ke Ndlovini, sibongele kakhulu. Ungaphi khonapho eGoli?
Ngisesoweto ba.
Banjani abaligijimisi khonapho?
No, abakasigijimi.
Ha, kukahle. Sinethemba lokuthi sokuphelile.
Ya.
Sibongele kakhulu Ndlovu.
Ngiyabonga.
Yeah, so what Mr. Ndlovu is saying is that, you know, there's absolutely no reason to celebrate because you know, there's nothing to celebrate for, you know. So he says there are no jobs, you know, the country is not yet independent. Of course, it's a bit free, but not independent. So he says, at the end of the day, what the former Vice President Joshua Nkomo and others fought for has been totally betrayed. He's very unhappy. And right now he's in Soweto, you know.
Yeah, in South Africa.
Yeah.
Of course, there were demonstrations in Harare today against the xenophobic violence in South Africa. But reports that we are actually receiving, Gibbs, is also that after that demonstration, Sydney Chisi, who is comments usually on Studio 7 was severely beaten by members of the riot police, and he's currently in a hospital.
And, and apparently we are told that the ZANU-PF youths that were just hovering around, they were not happy about some of the T-shirts that those people were wearing. Because some had some T-shirts, you know, written, bring back Itaizamana. You know, the political activist who actually disappeared some month ago, you know. We are told that those people were really upset about some, that kind of thing.
Regati ende kuange, magadi iva torima. Aiwa isturi nani zvedu vatorima mukatudze kuti muri kugadzirira sei mhemberero dzeindependence.
Hatigoni kugadzirira mhemberero dzeindependence nokuti kwakai naSimon Chimbetu kuguta kwataita kupane vamwe vasipo. Vamwe vari kudiaspora vari kuSouth Africa vari kupi what do we celebrate? Ndaiva ndiri kwenini mazuva ehondo. Ndakandatokura ndakangozorambidzwa zvangu kuinda nevamwe comrades vaitichava vachazonditora the next Saturday. But ndaiva neshungu dzadzo nayaokuti ndaida kunyatsosungunurawo nyika. Hani ndasingafungi kutogona kuzoisungunura nenzira yakafanana neiyo yokuti tinoda kucerebrate vamwe vasipo. Chakavaendesa ikoko chii nenyaya yekuti munyika hamuna rusungo, so there is nothing to celebrate.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatorima.
Chokunyatsokutocerebrata chai chacho kutaura zvechokwadi kucerebrata maonero andiri kuita tinenge tinyangozocerebrata zvedu pa-2018 kana sare vapinda zvinonzi sare vakabirwa pavanga vanyatsokuhwina zvakanaka. Ndosaka imwe taimu mukuru paanombotaura anomboti vatsvangirai vakahwina ne-73% musati kukura kuya vanozviziva bhapi vanenge vanozotaura vozombokoshwawo kuti ndataura zvinhu zvatakamboramba paatara kuti NDC yakanga yahwina. Saka hazvinotishungurudza, tiramba tichingoshungurudzwa nyaya yemabasa, hatichatombozotauri nezvayo dzikozika changova chigariro tangogara kungotoziva. Ende very soon zimudhora inenge yavakuuya and tichadzokera ipo paya patanga tiri pa-2008, 2007, 2009. Saka hapana independence kutaura zvechokwadi, hapana independence. Independence yatogona kungotaura nezvaende yekuti hapasina zvokuti kune kefew, tine kafreedom kwokungofamba-famba zvedu. Bati paupenyu hwomunhu vana mafundiro avaita munyika imomunomu vasina zvavanoita, vari kutengesa majuice card, vari kuita whatever. Unoshaya kuti who is going to buy for who is going to get what at the end of the day. Saka unocerebrata chi?
Aiwa, tinotenda zvikuru vatorima. Of course, Mr. Torima is saying there's nothing to celebrate. The youths are unemployed. He's saying maybe when Save, that's Tsvangirai's totem, becomes the new president, maybe things will be better. But he's saying for now, things are tight. Nothing to write home about.
And hopefully, let's hope that, you know, ZANU-PF people are going to phone right now and we talk.
Yes, because this is
a public sphere where we encourage everyone to actually phone and express their views.
Exactly.
So we really hope they're going to come on board.
Let's
have a bit of music.
Okay.
Yeah.
Honguka vatereri nasi tiri kuti tarisa nezvezuva rekuwana kuchitonga kuzere mangwana inenge iriyo independence. Saka tiri kunzwa kubva kwamuri kuti muri kuzvifambisa sei zvii zvamuri kuonawo zvagonekwa. Of course, this is supposed to be a very important day in the history of Zimbabwean people. Although things are not okay, and as a result, you know, many might say, you know, it's not worth it. But indeed, it was worth it because many people lost their lives. People were fighting for one man, one vote, because during the Rhodesian period, people were not allowed to vote. So, I mean, some might even talk about the land. But of course, the majority of our listeners are saying it was mere flag and anthem independence. There's nothing to write home about. Regati tokere kuvateereri tina mukoma chinokura chinokotama. Makadi. Mukoma chinokura chinokotama. Makadi yenyu.
Tiripo makadi ivo.
Aiwa tiri nani tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu nyaya independence baba inyaya yakanaka handiti. Asi dambudziko rapo rarekuti seraekuta chekuta kuti nyika ino yakauya nepati imwe chete nyabakwete vanhu veshe vakabatana kuti nyika isununguke nokuti nyika haiuya paine nzara paine nyota pasina anobika pasina anojibhura kakana zvakumota kamwe kuti pane vakabva kumeza vachinova kunobika smiti mhofisi vamwe vachibva kuzambia vachinobika smiti mhofisi vasangatati zvakaitika pakati apa zvinhu zvisisiri fee.
Saka munhu wese akarwa chimurenga.
Taenda kuti unogara uimbwa rwemasanction. Vatendera kusina basi. Tasibari chinhu chekuti icho titaurwe kunzi noro humbavha corruption ndirwaparadza nyika.
Kwete masanctions.
Sanction yacho isika yakanga yakatovhara kumabhodha tubhodha. Mabhodha yakanga ari closed.
Zvakaoma. Saka imi muri kupi manje mukoma achinokura? Okay, kuri sei zvako?
Aiwa, kuri nari dambudziko ndorepamari kuti hama ipi unoziva kuti mukoma nari waita kuzama kuonesa pfungwa dzakamaira nemafambisirwo akuita nyika yakaita mhosva. Hapana kana mheremhere rinobva kuhurumende kuti zvirwa kuti zvishuwa shuwa izvo zvinongozvipa kuti no munomo kuti vanhu runyaro rwemunhu arutire kuti vanhu havadi kutatidzira asi havachazira kuti wari kutaura naye wari kunoona yedoro munhu akaita sei unogoza kunoona yedoro munhu anofuma okutora saka kungonyarira kuzvira tangopfira mhana.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu. Tinotenda. Of course, chinokura chinokotama is saying, you know, this is a very important day, independence, and he's saying everyone was involved, from the parents who were cooking for the comrades who were fighting, and to the chimbwidos who were also helping the comrades during the liberation war. He says it's a war that was fought by everyone. But his concern, as usual, is, you know, everyone is referring to the abduction of Itai Dzamara, saying that really shows that all is not well. And he's saying that if you see the quietness among Zimbabweans, it's not that they don't want to protest, but you don't know who to trust. You know, there's a lot of mistrust. You can disappear anytime.
Wait to say, Konaloko. Siyakumbula ke imjibha kuzobuya ke labafana abazobafana ogwa
yes
ya ngesikhathi seneso bamba khonapho mashangani ungayika chana sathi siphenduke soke labo baba
na mkoma Mark ku South Africa rambai muri parunhare. Of course our radio listeners, we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And remember to keep calling, call and call and call, then we'll call you back. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.